Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na udzedu dzanasi muvhuro chikunguru 3/2017. Chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko chosi mudzira demo pamutsipa wegurukota rezvedzidzo yepamusoro-soro vaJonathan Moyo chichiti ngavadzingwe mubato nehurumende nepamusana pekuzvidza kwavari kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nekusaremekedza hurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopinda mumusangano we African Union ku Ethiopia vachipa sangano iri mari inoita miriyoni imwe chete yemadhora. Bato rezano PF rokurudzira zvakasimba kutorwa kwemapurazi evachena avo vari kutorerwa minda yavo munguva yavanenge vakohwa zvirimwa zvavo. Chikwata chenhabvu chenyika chopinda mumasemifinals zvichitevera kurova kwachakaita Swaziland ukowo Cape United ichirova Zamalek 3-1 muNational Sports Stadium neZuro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambiro ari kuita zvikwata zviri kumirira nyika munhabvu yemuAfrica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.